manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Kaguta Museveni vanovhura ZITF vachikurudzira nyika dzekumadokero kuti dzibvise zvirango zvavati dzakatemera Zimbabwe. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti zvitongwe zvichibva kumba zvichiri murimand prison kusvika pari zvino. Hurumende inozivisa veruzhinji kuti vasatyira kuvhiringidzwa necyclone Kenneth. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vanoti nyika dzekumadokero dzinofanira kubvisa zvirango zvadzakatemera Zimbabwe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vachivhura gungano reZimbabwe International Trade Fair regore rino zviri pamutemo, vaMuseveni vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza mamiriro ezveupfumi munyika, vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. vaMuseveni vati kuisira dzimwe nyika zvirango zvinoratidza ugwara.
I want to condemn the sanctions which have been put on.
Ndoda kushora zvikuru zvirango zvave nenguva yakareba zvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Nyaya yezvirango inoratidza ugwara. Kana munhu ari kuita zvisiri izvo ngaasiyiwe akadaro, agokundikana mune zvaanenge achiita ari ega nekuda kwekutadza kwake kuita zvakanaka. Zvirango zvinoisirwei.
vaMuseveni vati wenyika dzemuAfrica dzinofanirwa kubatana kuti dzikwanise kurwisa zvinhu zvakaita sezvirango. Mumwe mutapi wenhau ave nemakore akawanda achiita basa iri Tapfuma Machakaire ati anobvumirana navaMuseveni pakuti zvirango zviri kukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika. Machakaire ati kunyange hazvo zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende, kuvepo kwazvo kuri kuita kuti veruzhinji vatambure.
Tine makore akawanda zvikuru tiri pasi peanonzi masanctions, asi chinangwa chiri kuisirwa masanctions acho zviri kuda kunzi zvibude mumasanctions zvinenge zvisiri kubuda. Kana kuri kuda kubvisa hurumende kana kuchinja zvinhu maitirwe anoitwa kutongwa kwenyika, hatisi kuona zvichinge zviri kushanda. Kana masuperpowers aine zvaanoda kugadzirisana nehurumende dzemuAfrica kana kune dzimwe nyika, ngaawane dzimwe nzira dzekuti wataure kana kuti waite kune vanotonga wavasingafariri nematongerwo avari kuita.
Asi mumwe mugari wemuvulawayo uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti John ati maonero ake ndeyekuti zvinhu munyika zviri kuramba zvakaoma nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende.
Ini ndinoti masanctions haasiriwo ari kunyatsodzorera Zimbabwe kumashure. Isusu ona on maleaders edu kana ndii maleaders kanotishiya ndisuziva tiri kutadza chaizvo chaizvo zvatinofanirwa kuita. Saka masanctions isusu pachedu the leaders unfortunate ndivo varitotadza pachavo.
VaMuseveni vati Zimbabwe ine upfumi hwakawanda kusanganisira zviwanikwa uye zvirimwa zvakasiyana siyana, asi vati zvakakosha kuti zviwanikwa izvi zvisatengeswe kunze kwenyika zvisina kugadzirwa kuve zvimwe zvinhu zvinogona kuzotengeswa zvichiwanisa nyika mari yakawanda. vaMuseveni vakambovhura gungano reZITF zviri pamutemo zvekare mugore ra1989. Vati vafara kuve muZimbabwe vachiti pane ukama hwakasimba pakati penyika yavo neZimbabwe, vakatora mukana wekukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo. Kukwakwa kwa M7 kuti vazovhera ZITF kwakakonzera mutauro munyika. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa vakaudza Studio 7 kuti havana kufara nekukwakwa kwa M7 muZimbabwe, vachiti M7 munhu anodzvanyirira kodzero dzevanopikisa muUganda. Asi hurumende inoti yakakoka M7 senhengo yeAfrican Union uye munhu anodiwa nevanhu vemunyika make. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vekumasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo ravati kutambisa mari dzavanobhadhara apo yakaenda kunoshambadzira mabasa ayo kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Gandri Maramba andoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti hazvina musoro kuti kanzuro iende kuZITF kunoshambadza basa ravo ikoko nekuti mari zhinji inobva muvagari vemasvingo ava asina kuendako. Vagari ava vanoti hapana mari inowanikwa nekanzuru kubudikidza nekuzvishambadza kuZITF. Kanzuru iyo yakaenda kuZITF kwesvondo rose inonzi yakabudisa mari yakawanda sezvo kwakaenda vashandi vakawanda pamwe nemakanzuro eguta rose avo vari kugara ikoko. Vazhinji vanoti bhizimusi rekanzuru guru rinobva mukubhadhara kwemari dzemitero nevagari, nekudaro hapana chainoda chakakura kuBulawayo uko kwavanoti vakaenda kunodya mari vari pazororo. Mugari wekuRodin amai Esther Nyambiya vanoti kanzuro iri kutambisa mari kuenda kuBulawayo nekuti hakuna vagari vekumasvingo vanoda kushambadzirwa basa kuti kanzuro iwane mari ikoko.
Tinotoshamisika kuti vaenda kune exhibitor chii isusu vagari tichisara tiri muno mumasvingo, nekuti kuenda vakawanda kudaro vachienda kuBulawayo zvinoita kunge vagari vemasvingo vari ikoko ndokwavaenda kune exhibitor kuti vazobhadhara mari. Nduye ingadai kuri kunzi kwaida kuendwa, timu yachona yaenda yakawandisa enduye vachibuditsa mari dzemalawensi dzemahotel dzechikafu. Imari yakawandisa iyoyo zvekuti ingadai vatiitira chimwe chinhu muguta rino mune zvimwe zvematambudziko atiri kusangana nawo zvange zviri zvitori nani.
Kanzuro inonzi yakaendesa vashandi vanopfuura 20 pamwe chete nemakanzura ose ari 10 kuBulawayo. Uku vanhu ava vanopiwa mari dzekubatsirikana dzinosvika chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete, zvichireva kuti kanzuro yakabudisa mari inopfuura zviuru 30 emadhora semari yekubatsirikana chete. Pamusoro pezvo kanzuro inozobhadhara vanhu vayo vose mari dzekugara muhotera kwemazuva mashanu inopfuura $100 pazuva roga roga, iyo inozopfuura zviuru 20 zvemadhora. Isati yabhadhara mari dzestendi yekushambadza zvinhu zvavo muZITF. Mari yose inoshandiswa nekanzuru zvondo rose inogona kusvika zviuru $100. Vamwe vagari vakaita savaHardlife Mapingure vanoti mari yakashandiswa kuBulawayo yaigona kutenga mafuta emotokari dzemarara kwemwedzi mitanhatu.
Kunetsa pakanzuro yedu tinogwadziwa zvikuru kuti iko zvino vakashandisa mari yakawanda zvo tinogona kutosvika kana kuti peturo yaigona kutenga kana dhiziri racho rokusenga marara ka. Vaigona kusvika kana 6 months mari iyoyo ichingotenga dhiziri rekuti takurirwe marara. Asi kunoti tatova ne 3-4 weeks kana mwedzi yako kune dzimwe nzvimbo havasati vatomboona kana mota yemabhini ya. Saa zvotishamisa kuti kanzuro yedu inoti hakuna mari, but they go ahead and spend more than mari inokwana more than 30,000 liters vachingoita zvisina basa vaenda kuZITF. Hakumbodi vanhu 30 chero vanhu 5 paexhibition vakawandisa.
Asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunare kuti kundoshambadza mabasa avo kuTrade Fair kunobatsira kutsvaga vemabhizimusi vanogona kuzouya kuitira mabasa avo mudhorobha remasvingo. Asi vamwe vagari vakaita savangulumani Mulambo vanoti Trade Fair haisiyo nzvimbo yekutsvaga vanoinvesta mudhorobha kanzuro ichishandisa mari yakawanda kuti izvi zviitike.
Zvaaritaura izvozvo hazvii convince enough nekuti tikada kutarisa kuti chekutanga vane association yavo inova yemalocal government association ndo yavanofanira kusevenzesa sevehicle yekudana vainvestors. Iku kwavari kuinda uku hakusi kwavo, ndekwemaprivate companies. Izvinhu izvozvi zvakatanga zvakangotanga iko zvino, hazvina kutanga kudhara vakanga kusingamboindi kunana Trade Fair, asi nenyaya yekuti maallowances ndo ari kunyanya kuteerera vanhu. Saka ma stakeholders edu isusu maresidents ndo vanofanira kusevha, kwete kusevha international.
Mamwe vanoti mari yakashandiswa kuzeti ITF inogona kushandisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura kwemwedzi mitatu kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena. Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasuku United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura vaanoziva muguti vanoti uko kutambisa mari inofanira kushandiswa pazvinhu zvakakosha.
Tikatarisa namba yevanhu vavanoenda nayo gore negore inamba yakakura chaizvo. Kuri vatu vanoshandisa mari dzakawandisa dzinofanira kunge dziri kushandiswa zveservice delivery, mari dzinokubhadharwa nevagari. Asi makore ose avaenda ku hapana chichatamboti taona chine pfundudzo chavadzoka vakabata. Kungoenda kwatiri inongova nyaya yekuti vari kungoenda kungonofara vachingodla mari dzekanzo asi pasina chinobatika chavanodzoka nacho apa vachishandisa mari dzinofanira kunge dziri kushanda zvinhu zveservice delivery munomasvingo.
Vagari vanoti kanzo inofanira kushambadza mabasa ayo panoitwa showa yemasvingo munanyamavhuvhu sezvo vagari vazhinji vachikwanisa kupinda mushowa iyi vachiona zvinoshambadzwamo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvarwa zvekuChina zvinomwe zvakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuita kuti zvitongwe zvichibva kumba zvichiri muremand prison sezvo magwaro azvo asati apera kugadziriswa. Vasungwa ava avo vakasungwa kuVictoria Falls gore rapera mushure mekuwanikwa vaine nyanga dzechipembere dzinorema makirogiramu makumi maviri vakanzi vabhadhare zviuru zvishanu pamunhu zvemadhora emaRTGS. Vakanzivo vazvipire kumapurisa epaVictoria Falls katatu pazuva uye kuisa magwaro avo ekufambisa mumaoko amabharani weMatare. Gweta riri kumirira vasungwa ava vaGive More muviringi vati vachiri kugadzirisa magwaro ekuti varume vekuChina ava vaburitswe muusungwa mangwana. Vamuviringi vaudza Rachel weStudio 7 kuti vasungwa ava vari kutarisirwa kumira zvakare pamberi pedare nemusi wemuvhuro sezvinodiwa nemutemo kunyange hazvo vachange vachibva kumba kwavo.
Vanhu vatiri kumirira ava vese vari vanomwe vakapiwa bail nedare repamusoro pehigh court. Vakanzi mumwe namumwe vabhadhare RTGS $5,000 vagare pa858 aerodrome Victoria Falls, vaendese magwaro ave kufambisa tinoti mapasipoti kuna clerk of court wekuhange. Havabvumirwe kufamba chinhano chinopfuura makiromita 10 kubva muVictoria Falls kunze kwonge vachienda kudare redzimhosva kuhange kwavari kutongerwa.
Vasungwa ava havasati vaburitswa mujeri vachirimo, munotarisira kuti vachange vaburitswa sarini?
Tirikutarisira kuti mangwana vanenge vabuda. Ende ndandasirira zvakare zvimwe zvavatemerwa zvekuti vanofanira kuenda vachinozvitaridza kumapurisa katatu pazuva na6 kuseni na12 masikati uye na6 manheru. Vanoenda kumapurisa kuVictoria Falls vonozvitaridza kuti vari ipo.
Muri kutarisira kuti vachadzokera zvakare kudare senguva yakaita sei?
Right, vari kudzokera kudare nemande musi wa29 uku kuenda kungonodavira mazita avo nekuti sekuziva kwenyu nyaya iyi yakamiswa nedare repamusoro kuti imbotanga rapedza kuongorora kumbiro dzatakaita kuti nyaya yavo iindirike iraswe. Saka vanoenda kungonodayira mazita avo kudare nemusi wa29 vawirirana zverimwe dei kuti vanenge vachidzoka rini kuda kupera kwemwedzi vasure zvakare kudaro.
Pane zvinyunyuto here zvakapuwavo nevamuri kumirira ava kuti vaibatwa zvakanaka here kana kuzabatwa zvakanaka pavanga vari muusungwa?
Batwa zvakanaka, hatina kushora nokuti isuwo tanga tichienda tichinovaona pano neapa ava kana chichemo chavanga vainacho vanga vakachengetwa zvakanaka chaizvo.
Gweta riri kumirira vasungwa vanomwe vekuChina vaGive More muviringi vachitaura vari parunare vari muBulawayo naRay Choto weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varikurudzira vanhu vemunyika yavo kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti icho chakonzera kuti zvikoro zviviri zvepamusoro-soro zvivharwe. Dutu mpengo recyclone Kenneth rikurova Mozambique mushure memasondo mashoma. Dutu mpengo recyclone Idai ravhiringidza nyika iyi. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department rinoti harisi kutarisira kuti rimwe dutu mpengo riri kurakasha nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweMozambique pari zvino richasvika muZimbabwe, kunyangwe pari kutarisirwa kuti munyika iyi nedzimwe dzakapoteredza muchanaya mvura yakawandisa. Vanhu vatanhatu vafa kusvika pari zvino, vatatu kuMozambique uye vamwe vatatu vachifa kuchitsuva cheComoros. Vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakabviswa kwavanogara muMozambique vachiendeswa kunopotera kuti vasarakashwe nedutu mpengo rinonzi Kenneth iri. United Nations inotiwo iri kutarisira kuti vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe vachakanganisirwa upenyu hwavo nedutu mpengo iri kunzvimbo dzakaita seCabo Delgado Mozambique uye kuTanzania. Masangano anopa rubatsiro arikumbirawo vanopa rubatsiro kuti vatambanudze ruoko kuMozambique iyo yakawirwawo nedambudziko recyclone Idai pamwe chete neZimbabwe neMalawi. Mukuzeya nezvemamiriro ekunze tabata mutauriri webazi rezvemamiriro ekunze vaTeach Zinyemba.
Maongororo edu tinotarisa kuti hatikwanisi senge tichiwana mvura yakadaro. Tinoziva kuti tiri kuchiri kubva kuatingoti musama season tichienda muchando, saka mamiriro ekunze ari kunge achiratidza kuti kusange kune zuva rakati jekerere nzvimbo dzese dzichipisa, asi apo neapo kuchange kuchiita kachando nzvimbo dzakafanana nekuna Nyanga nana Marondera nekunana Matopo. Uko
tiri kuona kuti kwekutanga kwanga kuchiya mhepo yakawandisa nemvura yakati wandisei tichitarisa iro dutu mpengo irori, asi iko zvino izvi mhepo inenge yaita shoma. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nei?
Tinofanira kurangarira panyaya dzematropical cycle iyaya ndeyekuti paanenge achifamba akasvika paningati paland anoshaya simba, saka munoona kuti mhepo dzacho dzinotidererei. Asi chinonyanya kukonzeresa kutamatambudziko inyaya yemvura yakati wandei. Tinoziva kuti matropical cyclone tikada kuenza nenzira netropical cyclone Idai yakaunza mvura yakawanda chaizvo, saka tinodavira kuti nekumunzwa kwataitora nekufefeka kuti kwaito mvura yakati wandei. Asi zvandinoda kunyanya kuemphasiza ndezvekuti tropical cyclone iyoyi yakutopera chaizvo, zvekuti kutarisa mangwana inenge isiri chipo nekuti yaenda kana kuti yafamba panyika yenorthern half of Mozambique kana kuti sasa mjimbe the southern part of Tanzania.
Mutauri webazi rezvemamiriro ekunze vatichidzi nyemba vachitaura vari parunare muHarare. Zvakadaro mukuru mubazi reCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vanoti Zimbabwe yakagadzirira rwendo runo kana pakaita dambudziko remafashamu. Vati bazi ravo nemasangano akazvimirira ari kusimbaradza mabasa ekubatsirawo vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Uye vari kuedza kutamisa vamwe vanhu vakagara panzvimbo dzinogona kukanganiswa nemadutu mupengo mune ramangwana.
Sechinhu chinoitika nenzira isinganyatsokunzwisisika. Kugadzirira kuri paviri. Kugadzirira zvinoreva kuti mapazi ese anotarisirwa kunge achibatsira vanhu atange kugadzirira munozviziva isu veCivil Protection nemapazi edu kusvika kumatunhu epasipasi kusanganisana nemadzishe totarisira kuti vagare vakatarisirawo kuti kana pane zvaakuitika munzvimbo idzodzo vokurumidzawo kutiudza kuti isu tiri kuno tikwanise kuona zvokuita.
Totarisawo zvamanga muchiita mazuva apera aya ekugadzirisa kana kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai zviri kufamba sei?
Pari zvino sekuziva kwamunoita mukanga takagadzirira kuti tine zvinhu zvataida nenguva pfupi, nenguva yapakati nenguva yakareba, yatingati short term, medium term nelong term. But mukatarisa pari zvino izvi nekuti zvikoro sekuchimanimani zvakavharwa nenguva isiyo tiri karikiriki kuti dai tagona kudzorera zvimbudzi panzvimbo pazvo neimwe midhuri yakapunzika zvichisanganisa nemakiriniki nezvimwe zvipatara zvese tagona kuzvigadzira. Ndozvatiri kuita izvozvo ende mukatarisa zvitina, semende, zvese zvatosvika kuchimanimani. Mabridge takagadzirisa hedu asi zviri zvandingati muchirungu temporary, asi takuchitarisira kuchinovaka mabridge nekuti taakuziva kuti kana kukauya zverimwe dutu mupengo bridge rinotoda kuvaka rakasimba zvakadini.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vekuchina vari kubatsira, muri kushandawo navo sei?
Vakatotibatsira zvakanyanyisa. Sekuziva kwamaita mukatarisa dambudziko ratatinaro kusvika kungangu taifunga kuti tichatora kana mwedzi mutatu, asi pakauya vekuchina vakatibetsera pasina vhiki. Mugwagwa wangu watovhurwa, mota dzaakufamba zvakanaka kusvika kuchimanimani. Saka totarisira kuti vacharamba ende ndinofunga dare guru remunyika muno makanzwa gurukuta rinoita nezvokubudiswa kwamashoko richitsinhira sekubvunza kwamaita kuti ndo zvatichabatsirwa nazvo nevanhu vekuchina.
Saka pachine dzimwe nzvimbo here dzisiri kusvikika kana kuti zvese zvaanani mazuva ano?
Aiwa, taane mamwe maonero nematauriro zvinhu zvese zvinonga zvaakuendeka. Kana icho chikafu, matende hazvaakusvikawo zviri nani kuvanhu. Dzimwe nzvimbo hadzisati dzaakusvikika zvadzo, tichikusvika nendege, asi nzvimbo zhinji dzaakusvikikawo zviri nani uchishandisa
mukuru weCPU vaNathan Komo vari parunare kuManicaland. Nyanzvi munyaya dzeutera kana kuti autism dziri kukurudzira veruzhinji kuti vaendese vana dambudziko risati ranyanya kumba kuti vanotariswa navana chiremba. Rutendo Mavere anotipa nyaya inotevera.
Mukucherechedza mwedzi weautism, rimwe remasangano anobetsera vana vane utera rinoti zvakakosha kuti vana ava vaendeswewo kuzvikoro zvine unyanzvi kuitira kuti vakure vachikwanisa kuzviitira zvinhu zvavo. Nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi, amai Helen Mutambara, avo vakatanga chikoro chinonzi Autism Organization of Zimbabwe, vanoti zvakakosha kuti vane utera vavaendeswewo kuzvikoro kuti vadzidzewo zvinovabatsira muupenyu. Amai Mutambara vanoti kutera chirwere chinokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti mwana aite mukukura kwake. Vanoti vabereki vazhinji vane vana vane utera vanochengetera vana vavo mudzimba vachifunga kuti hapana zvavanokwanisa kuita. Amai Mutambara vanoti zvindo zvakavasunda kuti gore rino vacherechedze mwedzi weautism nekuita makwikwi ekubika nechinangwa chekudzidzisa veruzhinji kuti vana vane utera vane zvavanogonawo kuita muupenyu hwavo.
Saka tinoda kuti this cooking session ibatsire vabereki vari munzvimba dzese dzese kana vamwe vanhu vanogara navo kuti vana vedu vanogona kuita zvimwe zvinhu. You can even employ them in the kitchen vachiita zvakanaka pane kuti ivo vaonekwe vana vakangogara vasingaiti zvavakuita, pamwe uri kungoramba uchingovapa chikafu, anodawo kumbozvibikirawo ega anzwe manyukunyuku ekuti inini ndogonawo zvibikira.
Mozvare Memory Nyazere vane utera. Mozvare Nyazere vane makore makumi matatu nematatu uye vakapindawo mumakwikwi ekubika aya. Mozvare Nyazere vanoti vakafarira makwikwi ekubika aya sezvo anga adzidza zvizhinji kusanganisira kubika pamwe chete nekuti tafura inorongedzwa sei panguva dzekudya.
Ndadzidza kugadzira chikafu chiri kwakanaka, kugadzira kuita chikafu kwakanaka nekuita mapureti nekubika.
Mumwezve anorarama neautism vaVictor Masuku vanotiwo makwikwa vakaita kavapawo chaedza chekuona kuti vanhu vane utera uhu vanogonawo kubika sezvinongoitawo vamwe vana.
Ndadzidza kuti vana vanogona kubika, vana vane autism vanogona kubika chaizvo chete kana vari kumba kwavo vanokwanisa kubika.
Mumwe mukota anoshanda neautism Organization of Zimbabwe amai Joyce Calavan vanoti zvakakosha kudzidzisa vana ava mabasa emaoko sezvo vazhinji vavo vanenge vaine simba rakawandisa vasingagoni zvekugara pasi. Amai Scalaven vanoti kuitawo mabasa emaoko kunobatsira kuderedza simba ravanenge vainaro.
Zvezvinobatsira kune vana kuti pavanobika, sezvo muchiziva kuti vane hype yakanyanya vanobi, vanoita imwe nguva yekuti vanogona kuteramira vachiita basa iro, saka zvinotibatsira mukondisheni yavo zvakare.
Mumwe murayiridzi paautism Organization of Zimbabwe amai Marilyn Tembedza vanoti chinangwa chavo ndechekuchinja upenyu hwevanhu ava kuburikidza nekuvadzidzisa kuti vagonewo kuita zvinhu zvakadai sekutsvaira, kudiridza, kugeza pamwe nekuzvipfekedza.
Tinovadzidzisa malife skills kuti vagone kunotsvaira, kuti vagone kunodiridza mugadheni, kuti vagone kunobikawo, tiita maadaptive skills kuti vagone kunozvigeza, vagone kunopfeka hembe dzavo, kupfeka bhutsu, kuita sei kupfeka hembe dzavo, kugonawo kuzvipfekedza, kuti we are transforming lives mukati mavari kuti vaite sezvo tigone kunofanana navo vana matemi skills akawanda.
Amai Maria Makaza vanochengetawo vane utera vanoti zvakakosha kuti vabereki vane vana vane autism vakoshese kuendesa vana kuzvikoro kwete kuvaviga mudzimba kuitira kuti vakwanisewo kuzviitira mabasa. Amai Makaza vanoti vamwe vane utera vanotozogona kuita zvinhu sezvinoitwawo nevasina utera.
Kwatiri hazvitiremere, chete tinoda kuti vabatsiridze vana ivavo vasaramba vakangogarira kudzimba. Nekuti vamwe vanogona kutora vana vachivahwanisa vachiti anzi mwanangu achaende kuchikoro, fanekurudza kuti vana vachovawinzo vaendeswe kuchikoro chemaorganization nemaautism tenge vachibatsiridza vamwe vachaiva vagone kana kugeza maoko kana kuti anokoresa dzaakwanise nekudzisa matoilet issue. Vamwe vachona havakwanisi vanongoiswa mapamba vazhinji vacho vana vamwe vanenge vane utera wakasiyana siyana kuita vamwe vachona vana kugeza chaiko haagoni seanenge achitodzidziswa panapa kuti anga achigona kuti muupenyu zvigomubatsiridza kana anogona kutowana basa chairo. Kana ari semusikanawo anofanira nge achitoita zvekuti zvinozvomubatsiridzawo kana kwaanoenda kunoroorwa, nekuti hazviperi pekuti vanachona vanongoramba vakadaro, vanotodzidza pekutoti vanenge vakutoziva zvavanoita kana kuti votoendeswa kana kuchikoro chaiko chaiko kuenda vamwe.
MuHarare mune nzvimbo nhatu chete dzinobatsira kudzidzisa vane utera weautism. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadiah Moyo pamire hurumende pamatambudziko akatarisana nevanhu vane utera. Sangano Gore Centers for Disease Control and Prevention, CDC, pada ndemdande ravo, rinoti autism, utera unukangansa kukura kwevana, chekuti vanotadza kuita zvavanotarisirwa pazera ravo. Sangano iri rinotiwo vanhu vane utera vanotaura pamwe nekudzidza zvinhu nenzira dzakasiyana nevasina utera uhu. CDC inotiwo utera unonetsa kuona kuti mwana anawo here kana kuti kwete, nokudaro vana chiremba vanotarisa makuriro neunhu hwake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichange tichitarisa nyaya yeZimbabwe International Trade Fair na 8 p.m. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To those who have put sanctions in Zimbabwe, to lift those sanctions.
If this is not able to realize Zimbabwe, kumele zisuke ngoba izizwe emuva.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka uvulwe ngokusemthethweni ngumongameli Yoweri Museveni wele Uganda.
Sano sokana ngani ingoma nje ukuthi kuthepho ukuthi igugura hondi be free publicity. Kabaqale badinge thina esilabantu ababulawa igugura hondi sizabatshela ukuthi sifunani.
Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngendlela ikhomishini yokukhulumisana umlotha yeNational Peace and Reconciliation eqhuba ngayo umsebenzi. Ukuhlelo woza Friday namhlanje samba lomhlabeleli kaMaskandi uMntwana Dlozi ephethe indlalade lakhe lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kona lomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka uvulwe ngokusemthethweni umongameli Yoweri Museveni wele Uganda. Yena ke ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi ethule izijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje umongameli Yoweri Museveni wele Uganda uvule okusemthethweni umbukiso wamabhizimusi oweZITF 2019 ekhuthaza ukubambana kwamazwe awezwekazi le-Afrika.
To those who have put sanctions on Zimbabwe, to lift those sanctions.
If this is not able to realize Zimbabwe, kumele zisuke ngoba izizwe emuva. Kube ngabe iZimbabwe lamazwe aseAfrika abambini. Ngabe izizwe lezimudala zasuzwe ngoba amazwe njengaboChina ngoba nifakela izizwe not nabo baphinde. Zimbabwe zinto ezikhona ngenxa yokuthi abantu kababambanana laphaya. Ukuqhubeka kwalezi zizwe not okutshengiselwa ubugwala ngoba iZimbabwe ngayisenza konke iyabiza sibonele. Layona isiqondisa so ukuthi omunye umuntu abuye sithi uyayiqondisa yibugwala lo.
Sanctions are one sided forever and ever and ever.
Umnumzana Nkululeko Ndebele uvumelane lomsebenzi kodwa esola ubukhokheli obukhona ethi buyehluleka.
Hayi mina mvumelani lakho mina lo. Of course ngabe ayo angani ayasivambelela but mina ngibona ngani thina ngokwethu sehluleka ukunjani ukubusa special ama leaders lawa ayehluleka ngani ayisikho lokhu vele ayisithe amboni ukuthi ama sanctions yiwa angani angayenza kube nje so thina ngokwethu as we are failing to like sehluleka ukubusa lapha.
Wedolobho lakobulawayo uKhansila Solomon Mguni uthi ujabuliswe yiMelika ngokuphenduka ukuzobukisa eZITF ngemva kokuma okweminyaka ethize ethi bakhangelele ukuvuka kwamankampani lokubunjwa kobudlelwano obutsha lamanye amazwe.
Asijabule kakhulu lonyaka ukukhanya ngani umcimbi lo uza umcimbi omuhle kakhulu ngoba sibone amazwi amanengi yomhlaba sibone abemelika lawo babuyile lapha ngemva kweminyaka emithize bengatshengiseli bengabukisi koBulawayo so sijabule kakhulu njengoBulawayo ngoba kuza sinike ukuthi sithathe lathi isikhundla sethu phakathi kwelizwe leZimbabwe njenge singathi athi industrial hub yema industries koBulawayo. Njengoba sibona ke abantu abavela emazweni aseNgilandi kubo-America naseGermany bebuya lapha kusho ukuthi kuzaba lokubunjwa kobudlelwano obutsha ade kungasekho eminyakeni ephosta amachumi edluleyo.
USeneta Molly Ndlovu webandla lezanu PF ukhanya laye ejabulele inkulumo kaMseveni.
This is the first of its kind. Azake sikubone ukugcwala okunje kwabantu bemzini ugcwale kuze kuswelakale endawo yofaka kuzofakela amatende phansi kutsho ukuthi iZimbabwe is open for business. Sikhangeleleyo ukuthi i-investment izaba khona wanxa ubona ama-companies emaningi kangaka kutsho ukuthi kuyathembisa ukuthi ilizwe lizavuka njengoba umdala esithi this is the new era, this is the beginning of its kind. Yes, njalo sithabile ukuthi umuntu wemzini sefikile ezweni lethu layo uzahamba esiya kibo esiyathengisa iZimbabwe. Nibonani bonke abantu abagcwele lapha abazobukisa they'll go and sell Zimbabwe to your country, to their countries and then ama-investors will come ngobuningi babo.
Umseveni kunkulumo yakhe yokuvula umbukiso we-ZITF ukhuthaze amazwe e-Afrika ukuba abambane njalo azi ukuba anothile engabothengisa impahla yabo ingahluzwanga. Umbukiso walonyaka uqoqwe ngendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industry ngokuthengiselana phansi kwesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. Umbukiso we-ZITF 2019 uphela kusasa ngemva kokuvulelwa uZulu lamuhla. Umsebenzi lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa babhode bebuka imisebenzi ehlukeneyo ebukiswa e-ZITF 2019. Bayafika lasembukisweni wabeMelika bona abakade sebele minyaka emithathu bengabukisi eZimbabwe. Amankampani edlula amakhulu amahlanu 532 aweZimbabwe ayabukisa lonyaka. Amazwe alithumi lambili iningi lawo kungawemhlubulweni owangezansi ye-Afrika lawo akhona eze kumbukiso walonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngendlela iKhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation NPRC eqhuba ngayo umsebenzi. IKhomishini iphakathi kokuqhuba imihlangano eMathebeleland lapho abantu abakhuluma ngokwabehlelayo ngesikhathi sombhoqazo weGoground ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abakade bekule imihlangano bathi kubonakala amasosha lamapholisa amaningi okwethusa abantu abavela bahlukuluzwa ngesikhathi seGoground. Abanye njalo bathi kuningi okufanele kwenziwe ikhomishini le ingakasunguli umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wehlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust, uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Ngibona ngani babamba inhlwa ngekhanda. Ngibona into yokuqala ukuthi uhulumende weZANU-PF babaqale basidinga uqolo athi mayuyu kwaphanjaniswa ngumgari lathi sasikhona. Abantu bangavumelana ukuthi beqolelene sebezaqhubeka bagijima ukubuza abantu iphinde bathi sebezakhanda amangcwaba bengcwabe kuthi amathambo
ubona uhulumende le mali eneleyo ikakhulu yokugebha lawo mathambo.
Kuyazila ukuphanda umuntu owafayo, kodwa njengoba abantu belokhu bekhala abaqale bavumelane lamasilimili lemuli, imuli yosiza kutsho ukuthi mina owami ngibona ngani wayelaphana. Kakhulu abakuthiwa kuyama-forensic scientists kanti bagijimelani njengoba sokule minyaka almost 30 khala, ababuye kuhle balama-rekhodi ungafika khonaphana eRoma eslovela ecamp bayakwazi ukuthi babelahla babebulala abantu babagongodi babajike ngapi. Labo basincedise ukuthi lapha sagcikela abantu abangu-50 lapha esiwale ngale balokhu bekhona amajaha ayekugukhura hundi esingathi 50 brigade, lamakhomanda abo akhona, lama-president abo akhona. Kanti kungaba njani ukuthi basithungamele bona basitele ukuthi lapha sahlala abantu abangaka safaka abangaka lapha sanje epha amathambo omunye ngumsuthu omunye ngumngebelo omunye lishona omunye likhalanga, isintu sakhona sokukhala umuntu osegejwa bazakwazi njani? Kuzokuthi abayebona uNduna Maduna, bayebona uKhayisa, bayebona ubaba uSigola, bayebona uKhumalo Mthikithi. Omthikithi abaqale bahlale labo baphe 2 months bekhuluma lezi nduna, induna zizabapha. Ungaya ngapha eWestern Nicholson silabanye abavela eMberengwa labo bakhuluma isiShona abalemthethi yabo. Ungaya eMidland ngale eMidland kulabanye abaeMidland kulabanye abesishoneni khonaphana abafayo. Abaqale badinge abantu abalezihlobo ezabulawela ezilabantu babafayo. Sizahamba mina ngithi ngabulawele umntanami ubani, ubani wafa ubani, sikhulume labo ngoba abanye sokukhanya ngani siyingoma nje ukuthi kuthephe ukuthi igugura wonke be-free publicity. Kabaqale badinge thina esilabantu ababulawa igugura wonke, sizabatshela ukuthi sifunani.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust, sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zakwele China eziyisikhombisa ezabotshelwa eVictoria Falls zenelise ukuthola imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze zithonisiswe ezivela lapho ezihlala khona. Ababotshiweyo laba babikwa befunyenwe bethwele impondo zendlovu ezilesindo sama-20 amakilogram. Igqwetha elimela laba bantu umnumzana Kivmo Mviringi utshele umsakazo lo ukuthi bazaphindela imthethwandaba ngomvulo.
Yesterday we were at the High Court in Bulawayo and we applied for bail.
Izolo besemthethwandaba waphezulu owe High Court wobulawayo saphanyeka isicelo sokuthi ababoshiweyo bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Lesi sicelo samukelwe, ngakho-ke abayisikhombisa esibameleyo kumele bahlawule inkulungwane ezinhlanu zamadola awe-RTGS. RTGS $5,000. Kumele bakhangelelwe ukunikeza umthethwandaba wasewange ingwalo zabo zokuhambisa zama-passport, njalo bahlale kunumber 7858 aerodrome eVictoria Falls. Bengavunyelwa ukuhamba-hamba okwamakhilomitha alishumi ukusuka lapho. Siphakathi kokulungisisa ingwalo zabo ukuthi abayisikhombisa laba bakhululwe ukuze bathonisiswe besuka lapho abahlala khona, ngoba manje lokhe bevalelwe njalo kusaqoqwa izimali zokuhlawula leyo pelo.
Lelo bekuligqwetha lezizalwane zeChina ezibotshwe eZimbabwe umnumzana Givmo Muvingiwe. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuvulwa ngokusemthethweni kombokiso wezamabhizinisi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ngumongameli Yoweri Museveni weUganda. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations yethule umbiko othi inani labantu makhaza ababulewe ngabebutho likahulumende wele Afghanistan kunyanga ezintathu zakuqala zalumnyaka ka-2019 liyethusa nxa liqhathaniswa lelibulewe labalwisana lohulumende walelo lizwe abesitaliban lamanye amaqembu amancane abalwa becatsha. Izulu lesikhukhula ile-cyclone Kenneth selisemozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu elifanayo ele-cyclone Idai. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations lokho zilokwesabela ukuthi u-cyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula oka-cyclone Idai. Inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions esanda ukutholakala ingelacala emveni kokubotshelwa kuphatheka ekutshengiseleni kwezisebenzi zikhonona ngokonakala kwesimo somnotho elizweni ithi izaqhubeka imela izisebenzi ingethuselwa ikubotshwa kwayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZCTU laba abayisikhombisa babotshwe nyakenye mhlaka 11 Mfumfu besetheswa umlando wokwephula isigaba 37 subsection 1 subsection A somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abatholakale bengelacala babalisa umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Peter Mdaza, unobhala wayo umnumzana Jafet Moyo, uBenis Maluleke, uPriska Johnny, uSimon Mtasa, uMunashe Chirova Mari, kanyelo Ezekiel Matema. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi bazoqhubeka ngomsebenzi wokumela izifiso lezikhalazo zamalunga.
Kuveza sobala ukuthi inhlanganiso imela iqiniso. Siyaqhubekela njalo ke phambili isenza umsebenzi wayo yokumelela ama-members. Iphikisana ke lama policies esiwabona ukuthi athathela ama members ethu imali. Kuzasinika njalo ithuba yokuthi siqalise njalo ukwenza umsebenzi wethu ukuba sisemakhothi ngoku everyday kade kusithathela isikhathi esiningi.
Uqhubekethi abethuswa yikubotshwa kwabo kwanyakenye lokuzalandela umoyo.
Sile responsibility esayinikwa ngama members ukuthi sibamelele, sizaqhubekela phambili sisenza njalo loba sizabanjwa njalo, sizimisele ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu. Kodwa ke esingaziswa abantu ukuthi isikhathi sethu sichithiwe esineng okumangalisayo, sihambe okufika 15 times sisiya e-court kunyanga ezidlulileyo besenzela nje ukuthi singaze senza umsebenzi wethu ngokulungileyo.
Ekwethuleni isinqumo sakhe sokubakhulula, uMantshi uRumbidzai Mgwagwa ukubeke sobala ukuba uhulumende wehlulekile ukubeka sobala icala eladalwa ngabayisikhombisa laba, watsho wathi labafakazi abangamapholisa aweZimbabwe Republic Police bayatsho ukuba ukutshengisela kwezizalwane kuvunyelwa langumthetho omkhulu welizwe oyisisekelo sombuso. Utshilo njalo uMantshi ukuba azikho izibonelo ezikhomba ukuthi laba bantu babefuna ukubangela udlakela, kakhulukazi nxa kukhangelwa ukuba inkokheli yabotshwa isemahofisini ayo eZCTU ngesikhathi ilungiselela ukuphatheka kulokho kutshengisela okwakuqoqiwe mhlalokho. Wengeza ethi lamapholisa okuthiwa afumana amabhakana ayelotshwe imibiko engalunganga ehluleka ukwaqondanisa labeZCTU njengoba kwaswelakala ubufakazi obukhomba ukuba nguphi phakathi kwabo owayephethe liphi ibhakana. abayisikhombisa laba bebemelwa ngamagqwetha abalisa umnumzana Khosa Mncube lo Alec Mtshadehama abasebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, laku 15460 kHz kwishortwave.
Abanye bathandabuza ukuthi umbhoqasho weGoground uzaphathwa ngemfanelo yikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende usefuna ukugebha ngesiphangiphangi amathambo abantu ababulawa yiGoground. Kulabanye abathi lokhu yimuzamo yokuthi kufihlwe okunye okwenziwa yi-5th Brigade eMathebeleland eNkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika oka-1987. Kambe kukhona na uhulumende azama ukufihla? Ake sizwe ukuthi abantu bathini ngalolu daba. Bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Besifuna ukuthi alubana indaba le iyalungiswa, yebo lokho ukuthi kuthiwa abantu bazogejwa bangcwatshwe kwakutsha, siyakubona. Kodwa sifuna bona abantu abayidalayo abaqala lento batsho ukuthi babekwenzelani, baziphendulele bona ngokwabo ukuthi babekwenzelani.
Kunoku ukuthi kwembiwe amathambo alabo ababulawayo, wena uyakuphikisa ukuthi vela kumelanga kwenziwa?
Konke lokho bekufuna ukuthi ngabe kwenziwa alubana kuthiwa ababulali bakuvuma baxolisa, baqale baxolise first bese kuyayenziwa ke. And abantu banikezwe ithuba elide, ngoba manje mangisizwa ngizongani bathi after 6 months kube kuphelile. Kodwa uzocabanga ukuthi indaba yeGoground yathatha 6 years, 5 to 6 years kwelapho. Sabona. So akunje ukuthi nge-6 months kuzobe kuphele yonke into naleyo. Sabona ukuthi kudlala ngabantu nje lokho abakwenzayo.
Udaba lolu luyavaleka, uzokuthiwa sokulungile konke.
Mina ngiyibone wena futhi, ngoba umuntu ngeza ukuthi uyamcompensate efile umuntu. Banengi abantu abalimalayo, abanye balimala, abanye vele kahle kahle sebeza bapha. Namhlanje uma kuyukuthi mina mede asifanise ngami ukuthi mede ngafelwa ngumzali wami, ubani ozokuvuma ukuthi khona ngathi awuzangifakaza ukuthi ngafelwa ngumzali wami? Ma ngikhuluma kuphela sokungani ngikampamanga. Mina nje ma kuyinto leyo kuthiwa izolungiswa nje, hayi kunzima wena mfowethu. Okwethu nje iqiniso likhona, singafuni ukuhambelana ukuthi nje basinikeze okungokwethu. Ngathi kahle kahle kube kungucace ukuthi basinikeze nje ilizwe lethu, ngoba umthwakazi nje ilizwe limelodwa elingasho ilizwe leZimbabwe. Nje sihlukane nabo, yiyo i-compensation engcono le.
Baba Juma, ngicela umphendule khonapho Ncube.
Lokuthi bengimuzi Ncube ekhuluma ngezikhalazo zakhe, into enhle ngodaba lolu okakhezilena sokuvula ukuyena asikhulumeni sibonisameni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona, asivuleni ama-avenues wonke esingabe sinawo, sikukhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangananzeleleni, nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho, ngoba umuntu ukuhlambanisile ehluke ukuxolela. Lwani umuntu uyahlala lobe ne-power over you, amandla phezu kwakho, ngoba wena uyahlala lobe uzondile. Okusho ukuthi na kuza kuvalela ubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Sesilobaba-ke uCassius Jays Mpofu.
Ibonakali yona kuthi suka kuphi yakuphi laba bantu, njengoba sike sakhuluma ngakho isikhathi esidlule ukuthi abantu laba abakhuluma nohulumende ipilenti kumele yenze, akubeqinisa ukuthi indlela ebayenze bethunywa ngabantu ngathi ngabantu abafidiswe uhulumende wenza athi ithiwa ngabantu abafuna beni. Kuyazi kuyagetha ukungcwaba lo muntu, umuntu wafa iminyaka yonke lezile, ayisento elula ngoba kunesikumele ekwenziwe laphana, ayisento ebangayicabanga overnight bayayenza. Kuyazila ukubamba ingcwaba lomuntu kuthi umuntu uyaphutha nje, kumele kwenziwe isintu kokhunye kwezisebo zonke kwenziwele kumele kwenziwe ukuze agqoti leyo muntu. Kasesingayinto efika ukuthi ayenda bayengcwatshwa bebaningi. So sokubafuna abantu ezingama-team PM yiqethe into eliyazi lezi ukuthi ubona ukuthi lo ngubani, wayengubani lo, wayengwakuthi fanile. So leyo nto leyo ijima, isonto leyo fanele ukuthi abantu bayithathele phezulu bathe siyenza leyo ndlela. Into kumele kuyinazele ukuthi kusasa singayicela ukuthi sikhuphe indlela eziningi.
Lapho sizwe abalandeli be-Studio 7 kanye lomnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF bekhuluma lo-Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Kuhlelo Waza Friday lamhlanje sikamba lomhlabeleli kaMaskandi umntwana edlozi ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Inkonjani. Muntu ngamini inkomo sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umntwana edlozi udabuka ePlumtree kodwa uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala njalo uyayifakaza imvelaphi yakhe kulingoma ethi Viva Plumtree. Nango ke echasisa ngohambo aseluhambile kwezomculo lokuthi kahle kahle ungubani.
Lo khuluma njengamanje ngisiyabonga Phethimo Moyo futhi ngavula ePlumtree esigodini saseNgwana ngaphansi kwenduna uLangazi Mfoka Magutsho. Shuthi ukuqala kwami kwezomculo bekade ngisendimini nomculo ngiyacabanga iqembu lokuqala engiqala kulona amabhuku esomnyama iqembu eliqale ngicula kulona kwase kuthi futhi 2014 ngajoyina iqembu iWhite Mvuluzo eselingamavevane akaphela njengamanje asebenza le nsizwa kwazi kufinyelela ekubeni nami ngikhiphela midlalade.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela le eyokholo ethi Ngisize Nkosi Yami. Sibuze umhlabeleli ukuthi kahle kahle kungani wakhetha ukuba ngumaskandi.
Umaskandi umculo sengikhule ngiwuthanda kakhulu ngoba ngiyacabanga kade ngithanda kakhulu ukumamela iKhansila, ngithanda kakhulu ukumamela uBhekumuzi. Kwase kuthi uma ngize eGoli ngomnyaka 2027 ngakwazi-ke nami ukuthi bana ngingene ey'tolo ngithenge ngikwazi ukuthenga i-CD originally. Yile nto eyangenza ngathanda kakhulu umaskandi ngoba namanje ngisawuthanda kakhulu umaskandi, ngakho uyewayenza ukuthi manje ngikhiphekela midlalayo.
Litholakala ngaphi idlalade lakho Ndlu?
Mangabe ulifuna idlalade lami ungangithinta kule nombolo 0621395652, 0621395652. Ilapho ungangithola khona mangifuna idlalade lami.
Uphuma ke enkundleni umntwana edlozi ngale ethi la ngaqathwa khona.
Yeah.
Ayike lo umhlabeleli kaMasikandi umntwana enkosi ephethe izalade lakhe lakuqala elelesihloko esithi inkonjane bebekhuluma ke lo ntungameli inkomo weStudio 7 singakehlukani nanze ezinye zendaba ebezikhokhela iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngendlela ikhomishini yokukhomisana umlotha e-NPRC eqhuba ngayo umsebenzi. Umbukiso weZITF walonyaka uvulwe ngokusemthethweni umongameli Yoweri Museveni wele Uganda. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.